angochengeta wezvozvo zvire uyo uyu rari mwezuva vedzokera zvakare kurukova kunopesa
usvika kwenei iri kubuda yavaona chaindotsvaga zvirirwi ane mudedede zvinei anga atogeresawo vamwe vake vese vatova nomudedede zvikanzindi zvirehwi ane mudedede zvirehwi ane mudedede zvirehwi ane mudedede tora wako tione ndokubva ngwenei yashaya chibva yatsamwa chaizvo ana zvirehwi vaivogeza vebuda zvake vedzokera kumusha mai vake ndokubva vatsamwa futi ndokudzokera kurukova ikoko zvikanzi zvino zvirehwi uyu zvavamutadzirira ndo iye zvinezvi tichaenda kuhoka yatakakokewa mangwana zvino kana taenda kuhoka mangwana iwewo wozouya woite kumubatsira zvirehwi uyu mumba ndichasiya ndamupa zviyo zvakawanda kuti akuye iwe wobva kumvura ikoko huya chete imba yangu unoiziva umudzivirire mumba imomo zvino vachibva vadzoka vabatsirwa dzimwe hove ndekudzokera kumba zvino a mangwana vanoti mwana wangu zvirehwi guyo ndiro riri zviyo ndizvo zvizvi mwana wangu chikuya uri muno mumba usvike wapedza zviyo izvozvi zvirehwi anoti zvakanaka amai mai vazvirehwi nababa vazvirehwi ndokutanga kusimuka kuenda kuhumwe kwavainosakura kune vamwe ndokuenda kuya ndokusara zvirehwi achikuya zviyo ngwena iye yakatanga kubva manji kurukova kuyoku kubuda mumvura imomo manji nokuenda kumba kwamai zvirehwi ichida kunoti inodya zvirehwi iyeyo ndokufamba zvayo ndokufamba zvayo ndokufamba zvayo yakati yasvika pamusuo ndokubva zvirehwi uyu atanga kutarisa kumusuo ndokuona ngwena iyi yatosvika pamusuo zvirehwi ndokutanga kusiya kukuya kwaari kuita ndokutanga kuchirika nepamusoro payo zvirehwi achinowira panze ndokubva atanga kungomukawo ngwena iye iri mumashure make zvirehwi achitanga kutiza manje afunga kutizira kumunda ikoko kuhumwe kwaenda amai vake zvino akatanga kuimba zvirehwi namaiwe ndandatera undanda namaiwe ndandatera undanda rino rapinda mumba ndandatera undanda rine mapopo ndandatera undanda iwe zvirehwi iwe ndandatera undanda ndakatokupiwa ndandatera undanda namai vako ndandatera undanda vachitsvage hove ndandatera undanda namaiwe ndandatera undanda namaiwe ndandatera undanda minorapinda mumba ndandatera undanda rine mapopo ndandatera undanda iwe zvirehwi iwe ndandatera undanda ndakatokupiwa ndandatera undanda namai vako ndandatera undanda vachitsvage hove ndandatera undanda zvino vakati vai vari kumunda vai nokuteerera kunzwa mwana wayo achichema achiuya akatsikana nechikara ichi mumashure zvino vakati vose kunyaradzana sevanhu vehwahwa kuti nyararai nyararai tinzwe hamene mwana ari kuchema achiuya uko zvino zvirehwi uya akatanga kusvika pana vanhu ipapo zvino vanhu vanga vakabata mapadza vakatanga kuti mwana ane chikara mumashure mwana ane chikara ndokutanga kubata musikana wezvirehwi ndokubva ngwena iye yasvikawo pana vanhu ipapo vose ndokutanga kutsumudza mapadza vakadzi novarume kutema ngwena iyi ndokubva vaiuraya zvino vauraya ngwena iyi amai vacho vazvirehwi varipo baba vake varipo zvino ndokubva atanga baba vazvirehwi kuti kongwena iyi zvayanga ichiti iwe zvirehwi iwe ndakatokupuwa naamai vako vachitsvaga hove mwana anga achiti naamai we hamina rapinda mumba ko zvichireva kuti mukadzi wangu uyu ndochiona achiuya kumba uku nehove dzakawanda wanda ane akanga ati here mwana wangu ndozokupa mwana wangu zvirehwi nokuti mwana wangu anechiti baba pakwanditokuenda kurukova uku ndiri kuona ngwena iri kuti ndinotsvaga zvirehwi zvino nhasi mukadzi wangu ndotomuurayawo ndatoona kuti mukadzi wangu ndaane ngwena iyi ndokubva baba zvirehwi vatanga kutema tema mukadzi wavo wokunzi afe pamwe chete nemwana wake wengwena iyeyi ndokubva vatemwa temwa dzimaivo vakazongofawo pamwe chete nengwena maive nevanhu muhumwe imomo vedzokera nazvirehwi wavo kumba ndoku vakaperera sariyana vakomana vashana ava kwaiti muchapi kukati kapfure nyama kukati chimbavha kukati muroti kukati kanunganidza zvino vakomana ava vakatanga kufamba vari vashanu ndokufamba ndokufamba zvavo ndokubva vasvika panyasi pomuti zvino zvavakasvika panyasi pomuti vakatanga kuti tarise mudenga ndokuona usanza wenjiva njiva yacho iripo zvino vakomana vamwe vakati iwe kachimbavha chiita basa rako tionere umbavha rako zvino chimbavha uyu akakwira mumuti umu njiva iyi yakagara ipapo akanotora mazaya enjiva njiva iye iripo ndokubva aburuka nawo pasi zvikanzi basa rangu reumbavha kaiti ndatora mazaya aya njiva iye iripo yambobhururuka here haina kubhururuka zvino vakabata-bata nokubata-bata zvavo mazaya ayaya zvino ndokubva vauraya mazaya aya zvikanzi iwewe kanunganidza chiita basa rako rokunanunganidza tione zvino ukanunganidza uye ndokubva ati kubata akanekaka ndeendende tumakekenya tuya tozai ndokubva twabatana pakare abva aita mazai chaiwo matsvene ndokubva anzi chimbavha chiita basa rako chimbavha uye ndokubva atora mazai ayo nokukwira nawo mumuti nokunadzosera yenjiva yakangogara iripo isina kana kumbozungunika zvaene kana kumboziva kuti chii chiri kuitika iri kutoona kutoti vanhu ava vari pasi ava zvino vakomana ava vaita izvi vakatanga kusumuka ndokufamba zvino ndokusvika pamwe ndokuzorora zvinouya anorota uye ndokubva arara ndokubva arota kumuka kwaita kuye zvikanzi vakomana ndarota iye zvinezvi pane mwana wamambo akashayika zvikanzi chokwadi here zvikanzi chokwadi zvikanzi hatifambei ndokufamba ndokufamba vakomana vayo ndobva vasvika pamusha wamambo hodhi hodhi yewoyewoyi titambirei vakomana ndokupiwa nzvimbo dzokugara ndokugara zvavo zvikachinzi baba kuya kwataitawo tatouya nebasa redu ratinoita panapa mune mwana here wamakashaya pano baba yaya anoti ii vakomana ndiri kutotambudzika izvozvi ndakashaya mwana wangu mhandara yomusikana inotyisa kunze kuno yandakashaya zvino ndatoshaya kuti kumwana wangu akaenda kupiko kwaakaenda zvikanzi baba mwana wenyu isu ndarara inini amurotii akutsanangura kuna baba zvikanzi ini ndarara zvino ndokubva ndarota mwana wenyu baba akashayika zvino kushayika kwakaita mwana wenyu baba ndokokuti akaenda neshiri inogara mumvura shiri inogara mumvura iyi ine nzisa rayo chinyamungume zvino inomusoro yayo negumi nomuviri zvokuti iyo zvipanzvimbo yairi inomusoro mumwe chete asi gumi nemumwe chete inotove mumba mairi zvino murume uyu ndaakatora mwana wenyu aenda naye akosvikomupinza muimba bedroom zvino ndokukiya akiya kii dzacho dzinogara mukanwa mechishiri chacho chinotove chishiri zvino murume akati ii vana vangu zvingagone here kuti munditsvagire mwana wangu munomuwana zvikanzi baba tinoedza zvikanzi nai zvikanzi aedzai vakomana zvochokwadi zvochokwadi mungandiyamure zvino vakomana ava vakatanga kufamba vachienda kurukova kurukova rwanga rwakakura zvokuti mhiri kwacho haukuoni asi kungoona kuite mvura chete kuite nyika zvino vakomana ava uyo anenzi muchapi uyu aitove nebhote rake raiva ainaro zvino vakatanga kupinda mumvura nebhote riya vese nokugara imomo vari vashanu zvinouya webhote ndiye aitochapa muridzi waro akatanga kuchapa uye anorota achirota kuti tave pano tave pano tave pano zvikanzi kana tasvika pakati pedziva chaipo chaipo pakari panzira yachene chishiri chacho chokuenda kumusha kwake pasi pemvura ndichakuudzai muchaona bhote richitenderera richimira ndoti tasvika ndipo panapa zvinouya muchapa akatanga kuchapa 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 ndokubva vazonosvika pakati payapa zvikanzi ndipo pano chaivo patasvika zvikanzi zvakanaka ndokubva ratenderera romira ipapo pakati pemvura zvino vakati basa iri ratove rako chimbavha iwe chiita tione zvino chimbavha uyu akatanga kubuda nokungonyurawo mvura imomo kufamba ari mumvura chete achienda pasi zvinouya anorota aite ngachitsanangurira vamwe vacho vaakasara navo mubhote imomo kuti iye zvino waapakati iye zvino waapakati zvino chimbavha uyu akaenda ndokubva apedza mvura ndokubva asvika panyika chaipo manje pokuti akuona kuti dzimba idzi akaona chinyamungume chichigere mudare chichiite mvuto yekupfuura matemo iyi ndokubva asvika zvikanzi hodhi hodhi sekuru vanoti yewoyewoyi garirai papapa vomukwazisa wodairai woya sekuru makadiiko tipo makadiiwo ndozvamuri kuita asekuru izvi vanoti ha ndozvatiri kuita tiri kugadzira matemo nhaiye zvakanaka zvino ndokubva ati asekuru chindipaiwo mvuto yenyu nibhokuyedzeraiwo tione zvino chinyamungume chiye ndokubva chamupa zvino mukomana aye akatanga kuite mvuto iyi akutoimba kuti chinyamungume ichi chiseka awane matorero kidzi rumukanwa idzi zvino akatanga kuti vhu vhu iwo gorosviba zvimwe zvokuudziwa zvimwe zvokurinzwira
vu ivo gorosuba zvimwe zvokuudzwa zvimwe zvokurunzira ivo gorosuba zvimwe zvokuudzwa zvimwe zvokurunzira zvino akatanga kunakidzwa nokuita kuri kuita mukomana uyu ndokubva chaseka kuti haha zvino mukomana uyu ndokubva angotorawo kidzi yedziri mukanwa atoba kudhara kii zvino zvikanzi ei unonakidza chaizvo muzukuru unonakidza chaizvo zvikanzi naye asekuru asekuru chisarai zvikanzi ewe muzukuru zvino kidzi yekutora kwatoita woende pabedroom paya pakaiswa musikana uyo kinhu rei pindei mukatimo iwe musikana ndatovinga iwe izvozvi tabva kuna baba wako ndiwandavinga zvino ndokubva abuda nomusikana uyo ndokusiya akiyawo wofamba nomusikana uyo wofamba nomusikana uyo kuya kwavabva kuya kuna muroti uya ari kutorarawo achivataurira vamwe vacho kuti iye zvine zvaadai vakutouyawo zvino ndokubva vafamba vafamba nomusikana uyo ndokubva vatanga kubuda manje nepane bhote ravo ipapo zvino vaive vese varimo ndokubva vatanga kufara kuti ii wazoya naye musikana uyo zvino ndokubva vapinda vose nomusikana uyo mubhote ndokutanga muchapi kunzi chiita basa rako manje zvino muchapi uyo ndokutanga kuchapa manje vachidzokera kuenda nomusikana uyo kumusha zvino chinyamungume ichi chakasarawo chongonzwawo mukanwa macho kureruka chikati chafunga chikati mukomana auya pano ndiye wanditorera kidzi dzangu mukanwa ndakutotevera chete nenzira iya yekwandakatora musikana zvino akatanga kungoenda mubhedhroom uye nokuzurura nokuona musikana uyu hamuchisina zvikanzi chaizvo chaizvo ndiye atora musikana wangu uyu chinyanguma akatanga kutevera nomusoro iwoyo waainawo mumusoro iwoyo ndokutevera zvino akatanga kumboti bvundu kubuda manje kunze kwemvura uku zvino ndokuona vaive bhote vai vari kutochapa vachimhanyisa bhote ravo akatanga kuseka kuti haha zvino ndokubva arova nemusoro bhote riye zvokuti rakatsemuka zvekuti vamwe nevamwe vakasara vakangoti uyu ari mukapisiwo vagirowo vamwe mukati avawo mune rimwe kademewo varimo mukati zvino vakati achishedzera vakomana vakati ningi kemanikapfure nyama zvino kapfure nyama uye ndokubva angoti ta nepfuti yake wopfura musoro uya zvikanzi kemani kanunganidza ndokubva anzi kubata ako nekako ndeendende kemani muchape vari kuchapa zvino ndokutora ningiya ndokutora musoro uye vari kukanda mukati mobhote imomo vari kuchapa vari kuenda chinyamugume chiri kumhanya kunotora mumwezve ndokusvika ndokunokwachikira mumwe musoro chiri kuuya vakomana vai vari kumhanya vari kuenda chete vari kuchapa vari kuenda muchapi uya zvino chakatevera nomumwe musoro chauya chiri kuti bhundu chichaseka pa chigopunza uye musoro uye ndi chikepe chiye ndokubva changoti uko kamwe uko kamwe bhote riyeri zvino ndokubva zvanzi kemani kanunganidza zvanzi ako nekako kubata ndeendende kemani kapfure nyama ta vauraya uye musoro vetora voisa imomo chichingoenda chichitora misoro chichingoenda chichitora misoro vachiuraya chete zvino chakazouya nomusoro wokupedzisera ivo vaakutoonekawo nevari kunze vacho ivavo amai baba vomwana iyeyo namai vake vatove kunze vaona kuti vanhu vakomana vai vazouya zvino zvino vangomirawo nemarupasa ekuti vazowadzira nemachira kuti kana vauya naye mwana wedu zvino vakatanga kuona chichiuya zvikanzi icho chichiri chacho icho zvino chitanga kubuda kubva mumvura nomusoro wokupedzisera iwoyo ndokubva chauya ndokubva charova ningi bhote riye ndokubva ratsemuka zvokuti rakatsemuka kuenda kure nekure chaizvo kuti hazvingambobatani zvikanzi kemani kapfure nyama ndokupfura musoro uye ndokubva wafa zvino kufa kwavaita kuye kuvakupupa uchiuya pedyo nokubhote ikoko ratonunganidzwa ndokubva anzi kemani zvakare ndokubva apfura nebara racho rimwe chete repfuti raanga asara naro ndokubva vaningirika anzi kemani kanunganidza ako nekako kubata ndeendende zvino ndokubva vasvika nebhote ravo riye ndokubva ramirawo kumahombekedzo kwacho vaive vabereki vacho vave kufara zvakanyanya kuti wazouya nemwana wedu waya nemwana wedu nechinyamungume chiyechi misoro yacho negumi nomuviri naicho chakare ndokuita gumi nezvitatu zvose ndokubuda nazvo mumvura woenda vachingotsika pamusoro nhingi pemaponda akawadzwa wonosvika kumba kwashe ikoko zvikanzi chigarirai papa vakomana ndekuuraya mbudzi yake kuti fanodyai ndokunzi vadzimai bika idoro tikokewo vamwe vese vaone chishiri chakanga chatora mwana wangu nemwana wangu wandakanga ndashaya kuti vamuone kuti vakomana ava vakarwa basa zvino vadzimai vakabika vawana nokuchimbidzika vakabva vazokoka hama dzavo dzise kuti uyai hama dzavo dzikaungana dzaungana hama dzavo idzi zvikachinzi ndati ndikuratidzeiwo mabasa akandiitira vakomana ava pamwana wangu wandakanga ndashaya zvino mwana wangu ndiyeyu mwana uye ugadzikwa pai vakomana vai vakafura vakadai zvikanzi zvino mwono mumwe mukomana achatsanangura basa rake rainge achiita anenge atsanangura basa rake tikaona kuti uyu ndo watsanangura basa guru rakaita pamwana uyu ndichamupa kuti aite mukadzi wake zvikachinzi nhai zvino vateereri vese vaivo pavakateerera akasimuka mumwe mukomana akati ndizvandoziva ndezvokuti ini ndakarota kuti mwana washe wakashaika pano ndakazoudza vamwe vangu vose kuti kwakashaika mwana washe zvino vakatanga kuti uyu ndiye chaiye chaiye mukuru uyu akazinzi ngasimuke mumwe ndokusimuka mumwe chikanzi ini ndini ndinenzi muchapi ndini ndaitouya nebhote rangu ndaitotiza ndakavatakura vanhu ivava mukati kuti vararame ndobasa rangu randaita chikanzi ndiye chaiye mukuru iye nokuti ndewaiva nebhote rakavatakura chikanzi ngasimuke mumwe chachinzi inini ndinikapure nyama chamunoona chinyamungume chishiri chinomusoro yacho nese gumi nomuviri naiwo mutumbu wacho wese ndini ndakapfuura ndaive nepfuti yangu zvokuti dai taingofanirwa kuparara nomusoro mumwe chete chikachinzi kuda uyu kuda here zvino chikachinzi ngasimuke mumwe ndokusimuka mumwe chikanzi zvineni ndini chimbavha ndakaenda kunotakura manje musikana uyu kwaiva ari kidza dzakaiswa nechishiri chimukanwa ndokubva ndangosvikoimbawo kuti vhuvhu iwo gorosviba zvimwe zvokudziwa zvimwe zvokurinzwira kusvika aseka ndokubva ndaba kidzi remukanwa ndokutora mwana uyu zvino ndobasa rangu randoziva randakaita pamwana uyu zvino vanhu vakanzi titsanangurai muone pavakomana ava kuti angave mukuru ndoupi kuti timupe nhingi mukadzi akaita basa chairo rakanyanya kupfuura vamwe zvino vose vakangonamba basa avo akaenzana nokuti vose vakangobatsira pamusikana uyu kuti awanike zvino baba ava vakati ava vakomana handina chandingambokuitirei zvakanga vakavabikira ndokuvapa kuvafadza kuti vadye vapedza kudya zvikanzi zvino musikana uyu atove mai venyu vose kuti munhu mumwe kana kwaanenge ari zvakatangoditiwo ndama yevangu handichapa munhu mumwe chete kuti ndiye mukadzi wake nokuti ndaona mabasa enyu awirirana ndopakaperera risarongana vasikana avaiye vana vakati vasikana ende yekunotsvaga mbeva ndobva vatsvaga vatora mapadza avo ndokutanga kufamba kuenda musango unotsvaga mbeva zvino vochera mbeva dzavo vochera mbeva dzavo dzakwana mbeva dzavo vanoti vasikana iye zvino hatichidzokerai kumba zvino naiye zvakanaka ndobva vatanga kupinda munzira vakudzokera kumisha dzavo zvino musikana iye vakati vasvika kumusha vabereki vavo titambirei vasikana hombarume mai ndabata dzakadai wesi ndabata dzakadai dzari muimba yake ona amai vake zvino mumwe uyu akazotanga kuzvitarisa ndokuona mucheka wake waanga akasunga hembe yake haasisina zvino ndokubva ati ko ndaisa kuti komucheka wangu nai vasikana hamuna kuonawo mucheka wangu here vamwe vake vanoti aiwo kasi watosiya here kumbeva kwata tichichera mbeva zvikanzi handizivimwe musindo kwawasara musikana iye akati amai ndaakutanga kudzokera ini kunotora mucheka wangu wandarasa kumbeva kwamai vake vanoti nai zvakanaka musikana akatanga kupinda munzira nokuenda kuye kwavanga vachichera mbeva dzavo achitsvaga achitsvaga mavanga vachifamba vachichera mbeva muye zvino akatanga kuona mumwe murume mumwe murume uyu zita rake ainzi Chirombe zvino aiva nechingoma chake chakakakwa kwese kwese zvino musikana iye akatanga kutandaniswa kutandaniswa nechirombe chiye chatoise ngoma yacho pasi ndokubata musikana uyu zvaabata ndokudhonzana naye achienda kune chingoma chake ndekuvhura chingoma chake chiye ndokutora musikana uyu ndokupinda mukati apinza mukati umu ndokubva atanga kuchisona sona pakati chingoma chake kusona sona kusona sona chogadziridza zvakanaka ndokubva akutanga ipapo kuridza kuti anzwe kuti musikana uyu anotodaira here akachiti gugugugu pamusoro chingoma chacho ino musikana iye akatanga kudaira akutochema ndakanganwa mucheka wangu ngore
jarakumujanja
ndakanganwa mucheka wangu ngore jarakumujanja ndakaona rombe rasvika ngore
jarakumujanja
hauzizi hauzizi ndounonzikwa
jarakumujanja
hauzizi hauzizi ndounonzikwa
jarakumujanja
chirombe chakatanga kusekerera chikafara kwazvo kuti musikana uyu wakutoimba nhasi ngoma yangu nomandoenda namo ndichinwa hwawaumu ndichazvibaya ndokubva chatakura ngoma yacho nokufamba nokufamba chosvikawo paive nehwawa titambirei vachirombe woye woyi onzi garira ipapa apa hwawa ndihwohu hwachirombe murume uye wakunwa hwawa zvikachinzi chitiridzira ngoma yako zvikanzi ngoma yangu hamuzi kuti inorira yega zvikanzi ndezvatinoda zve kuti tiridzirwe ngoma zvino akatanga chirombe uye kuti ngoma yake gugugugu zvino musikana iye akati akutanga kuimba manje ndakanganwa mucheka wangu ngore
jarakumujanja
ndakanganwa mucheka wangu ngore
jarakumujanja
ndakaona rombe rasvika ngore
jarakumujanja
hauzizi hauzizi ndounonzikwa
jarakumujanja
hauzizi hauzizi ndounonzikwa
jarakumujanja
zvino wainge achidaira uyo achiti hauzizi hauzizi inde unonzwikwa aitenga ari iye muridzi wengoma chirombe wacho zvino varipo vaye vakafara chaizvo vakaseka zvikanzi nhasi
aiwa tichazotamba chaizvo ngoma yako inongorira yega sanzi yeya ndinorira yoga zvino akanwa wawapo apedza kunwa wawa ipapo ndobva azosumudzirawo zvake nengoma yake ako achingofambawo paasvika achifambawo achivaridzira zvino akazoti raarimwe zuva manje kwabikwa doro pamusha pomusikana iyeye akashayika varidzi vari kutotsvaka mwana wavo zvino ndobva azosvikawo chirombe waroverera naipapo tambirei tambirei achirombe ndini ndini wosvika chirombe uye mumba wopiwa hwahwa wonwa munengoma yenyu achirombe ndinongoma yangu inorira yoga iyoyi nai kuenga zvakanaka wani tiridzirei iyo ngoma yenyu mukomana iyi ndokubva atanga gukuguku kurova ngoma yake chirombe uyu zvino musikana iye akatanga kuimba takanganwa mucheka wangu ngore ndakaona rombe rasvika ngore hauzizi hauzizi indo unonzwikwa hauzizi hauzizi indo unonzwikwa zvino vakatanga kukwenyana kwenyana ndokubva vainzwa avo ndokumhanya kumba kunoti baba murume ari kumba uko anenzi chirombo uye ngoma yake yainayo kurira kwairi kuita anetenge sisi chaiye watakashaya pano watiri kutsvaka zvikanzi chokwadi here mwana wangu zvikanzi udza amai vako amai vaiudzwa veiungana nevana vavo zvikanzi chokwadi iri kuziva kuti chirombo uyu ngoma yake iyi iri kutorira mwana watiri kutsvaga uyu kuimba kwake izwi rake kuti asaiye chaiye zvikanzi zvikanzi enda hende imunonzwa baba vasvika baba vai chirombe tiridzirewo ngoma yako tinzwe zvino achibva aiti dhudhudhu kuindova ngoma iyi akuimba musikana takanganwa mucheka wangu ngore ndakaona rombe rasvika ngore hauzizi hauzizi indo unonzwikwa hauzizi hauzizi indo unonzwikwa baba vai vakatanga kubata miromo vakati kuzvari mwana wangu nochomumwoyo ndokubva vatsumudza vakadzi vavo ndokuenda kumba ndokunzi chimupai pfuko chaiyo yehwahwa mumupe vakomana varembe vari pedyo naye vachingoti inwa inwa hwahwa dhakwesitere kusvika arara titore ngoma iyi tibamure ngoma iyi tione kuti chiri kurira mukati umu kuita semwana wedu watiri kutsvaka watakashaya chiiko ndiye akanga aenda kunotsvaga mucheka wake wakarasa kwainge achicherambira zvino vakamupa hwahwa hwakawanda pfuko yese kuti chirombe inwai inwai zvino ndokuramba achinwa zvake asina zvaanoziva achinwa kusvika akadhakwa chaizvo kupfuuridza zvino ndokubva angorarawo zvake kubu zvino vakatanga kutora ngoma iye ndokuenda nayo pamwe parutivi kuimba ndokubva vatanga kubamura ngoma iye ndokuona anotove mwana wavo arimo mukati imomo mindarira yaipfeka vanhu vekare yaiva ainayo mumaoko nenzara yaakanga anayo nokuda kufa kwaakanga akuita yatobva mindarira yese yangoti bvumu ngoma imomo ndokubva vatanga kutora mwana wavo ndokutanga kumisa parutivi ndokutanga kumukurungira porichi nesadza vamwe achiti sadza kumupa kuti asimbe vachidzise mvura yekumutovatova kupetwa petwa kwaanga akaitwa mukati mengoma umu zvino ndokutorawo rakaita sedombo duku duku zvaro kuisa imomo mungoma kuti iremerere muridzi wayo kana izomuka azoziva kuti munhu wangu arimo arege kuziva kuti wabviswa zvino vakakakaka pakare ngoma iyi vakaenda kunoisa papedyo nepaanga akarara ipapo zvino akati iye muridzi azomuka havana kuzomuti chiridza aiwa iye muridzi akangoti kumuka kwaaita ndokubva angoti ndaakutofamba kuenda zvino ndokubva atakura chingoma chake chiya ndokuenda asvika pasango aega akatanga kuti gugugugu anzwe zii gugugugu zii zvikanzi awakaura wazofa zvino zvino ndokubva atanga kunhingirika kukudubura pakare chingoma chake chiye achibva achitarisa mukati aone matove nechitombo uya musikana hamusisina zvikanzi ndofunga vanhu ndozvavandipira hwawamanhingi kuti ndidhakwe vanditorera munhu wangu anga ari mungoma umu vaziva sei kuti munhu anga achiimba umu zvino kubva changofambawo zvake nengoma yake ndopakaperera sarungana
mwana wake vatatu.